mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 18 Chivabvu 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinokurudzira varayiridzi kuti vaende kumahofisi eSalary Services Bureau ari padyo navo kunorondedzerwa pamusoro pemihoro yavo yakauya isina kumira zvakanaka. Bato reMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora nezuro rakashandura zvigaro zvevamwe vakuru muStanding Committee yebato iri richiti riri kusimbaradza bato iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe riri kukurudzira varayiridzi kuti vaende kumahofisi eSalary Services Bureau ari padyo navo kuti vabvunze nekuudzwa pamusoro pemihoro yavo kana isina kukwana, uye kubvunza pamusoro pemari dzakawandisa dzakabatwa kubva pamihoro yavo. Pakuvhurwa zvikoro gore rino, varayiridzi vakaudza hurumende kuti havasi kukwanisa kuenda kubasa pamusoro pekushaya mari. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takwafira Joe, vanoti kana hurumende yakabata mari dzevarayiridzi, yakaita izvi kunze kwemutemo, vachikurudzira varayiridzi kuchiisa misoro pamwe chete kuti vakwanise kugadzirisa zvinonetsa pakati pavo nehurumende.
Nezuro varayiridzi vakawanda vakaenda kumabhengi kana majengeta mari vachida kutora mari dzavo sezvo ranga riri zuva repaidhei, asi varayiridzi vakawanda vakakahlamadzwa kuti mari dzavo dzanga dzina madeductions akakura zvikuru kwazvo. Vakawanda varayiridzi vakatadza kutora mari nokuti vanga vasingazivi kuti mari dzavo dzakarohwa namadeductions. Varayiridzi vazhinji vakatambira mari dzinobva ipo pa360 RTGS kusvika pa10,000 RTGS. Mari dzakawanda dzakatorwa kubva pamasalari avarayiridzi. Hazvinyatso zvizivikanwa kuti dzakatorwa maringe nei. Zvichida dzakatorwa nokuti varayiridzi mumwedzi waFebruary vanga vari paincapacitation. Zvichida dzakatorwa nokuti avo vanotora maloans vakada kutora mari dzavo dzakawanda mushure mokunge hurumende yati hakusafani kunge uchitorwa maloni. Zvichida kuda majems kana government inongotora mari dzimwe dzinonzi dzinozopa varayiridzi maloni ayo asingachiuyi. Saka hazvina tsarukano dzakajeka kuti mari idzi dzakatorwa sei.
Hurumende hapana zvayakataura here kuvarayiridzi pamusoro pemihoro yeavo vaitadza kuenda kubasa? Hapana yambiro yamakambopiwa here?
Kana kuri kuti dzakatorwa negovernment yakati no work no pay kana neincapacitation, tinoda kungotaura kuti zvinenge zvakashanda zvisingateveri mutemo. Nokuti pamutemo kana munhu asina kuenda kubasa anotanga adamwa for a hearing uwanikwa kuti akakanganisa here kusauya kubasa, anga asina good cause here. Kana azowanikwa kuti anga asina good cause ndopozotorerwa mari kubva pasalary pake. Asi tinoona kuti varayiridzi vese vanga vari incapacitated nokuti mari dzavanga vapiwa dzaadzisingakwani kuti vafambe vaende kumabasa avo kunodzidzisa kuzvikoro kwakasiyana siyana. Saka pari zvino hazvina kumira zvakanaka, hatinyatsoziva. Saka pane zvinhu zvinenge zvabuda kubva munhaurirano dzavarayiridzi.
Dr. Joe, chii chabuda munhaurirano dzevarairidzi?
Chekutanga ndechekuti umwe nomumwe varairidzi ngaaende kunearest substation yeSSB kunobvunza kuti mari dzake dzakatorwa nemhaka yei. Imhaka here yekuti maservice providers vana medical aid kana vafuneral policies akakwira kana kuti chii wobva vapa tsanangudzo dzavanenge vapiwa kumaunions. Maunions zvekare anyora gwaro rinoenda kupublic service commission, rinoenda kuSSB, rinoenda kuline ministry kuda kuti titsvage tsanangudzo yokuti sei varairidzi vabatwa nekona selacto kusvika pakadai.
Avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe, Dr. Takwafira Joe, vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vati iyi inyaya yepublic service commission asi tatadza kuvabata tisati taenda pamhepo. Vatore MDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora nezuro rakashandura zvigaro zvevamwe vakuru standing committee yebato iri sezvo ratanga chirongwa chekusimbaradza bato iri pamberi pecongress ichaitwa gore rino pamwe nesarudzo dzegore rinouya. Godwin Mangurya anotipa nyaya inotevera.
Vatungamiriri vebato vanosanganisira vaMonzora nemutevedzeri wavo vaElias Mudzuri, sachigaro vaMorgan Komichi nemutevedzeri wavo pamwe nemunyori webato iri amai Paulina Mpariwa vacharamba vari pazvigaro zvavo. Vaive mubati wehomwe Dr. Tapiwa Mashakada ndivo vave mutevedzeri wemunyori uye vachange vaine basa guru rekutsvaga mari nezvimwe zvichashandiswa pacongress. Dr. Tichava Nani Mavetera ndivo vave mubati wehomwe. VaMonzora vakati zvitevera kusaita zvakanaka musarudzo dzemabyelection muna kurume, bato ravo rakatora matano ekuzvisimbaradza.
Taitira izvi kuti tisimbaradze bato redu, tasimbaradza organizing department, zve tasimbaradza information yedu. Izvi takanzi National Council tiite, takanga tatarisa zvakare kuona kuti bato redu harina kuita zvakanaka kumabai elections. Asi tiri kufara nerutsigiro rwatiri kukwanisa kuwana, saka tiri kuti bato redu risimbe ende tiri kuona kuti bato redu richasimba.
Bato reMDCT harina charakawana musarudzo dzemuna kurume nedzimwe sere dzakaitwa mwedzi uno. VaMonzora vakatiwo zvitevera kusamira zvakanaka kwaita zvinhu munyika zvichitevera matano emutungamiri wenyika yekuda kugadzirisa upfumi. Vakati zviri pachena kuti matambudziko akatarisana nenyika haakwanisi kugadziriswa nebato rimwe. Nekuda kwaizvozvo vakati vachatora matano ose avanokwanisa kuti hurumende ipinde munhaurirano nemapato ose.
Kana zvichireva kuti tichaita mademonstrations kuitira kuti nhaurirano idzodzo dziitike zvakanaka, isu seMDC tiri kuda kuti zvido zvevana veZimbabwe zvizadzikiswe, mwana weZimbabwe agare zvakanaka. School fees hadzisi kubhadharika, vabereki havasi kukwanisa kuwana mari dzeschool fees. Kune vari kupensheni vaya, pensheni yacho hapana zvainotenga. Izvi zvinosanganisira even mawar veterans edu.
Asi bato riri kutonga reZANU-PF rinoti nhaurirano dziri kutoitwa pasi pepolitical actors dialogue. Pollard takabvunza vaMonzora kuti sei vasiri kupinda munhaurirano dzePollard.
Takanyorera vamunangagwa tikataura navo vamunangagwa kuti vagadzirise zviviri zvitatu. Ivo vamunangagwa pachavo vakati vachatipindura, takamirira mhinduro yavo kuti Pollard yacho inogadziriswa sei. Havasati vatipa mhinduro sekupromisa kwavakaita musi wa 6 January gore rino.
Mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi varamba kuti hurumende yakundikana kutungamira zvekuti yave kutoda kubatsirwa nemamwe mapato.
VaMonzora vangangoda kuziva pamwe chete ivo nevamwe vari kumapato anopikisa kuti hatinzwisisi kana vachitaura nyaya dzeeconomic crisis. Munguva ino ikonomi yedu iri kuonekwa ichivandudzika ichikwira pamusoro, zviri kuonekwa nana World Bank nana IMF kuti tisu tine ikonomi munyaya dzezveupfumi muSouthern Africa iri kukura uye iri kuvakika kudarika dzimwe nyika dzese. Hatizivi kuti chavano kuti economic crisis chii.
Vaenderera mberi vachiti nhaurirano dziri kuitwa kare kuPollard.
Handizivi kuti kwavanoda kusangana navamunangagwa vanoda kunosangana navo mundege here ivo navachamisa vari vaviri, kana kuti vanoda kunosangana mugungwa here, kana kuti pasi penyanza here. Pavanofunga kuti ipapo ndopakakodzera kuti vaonane nemutungamiri wenyika, kwete kunoenda vamwe. Ah, zvino kana vachitsvaka iwayo, ina handingazivi kuti vanodei, asi nhaurirano dzatinoziva dziri pamutemo uye dzatakaparura sehurumende yeZANU-PF kubudikidza nemutungamiriri wenyika ndedze Political Actors Dialogue Platform, Dialogue yePoland.
Mutungamiri webato guru rinopikisa munyika reCitizens Coalition for Change, CCC, Advocate Nelson Chamisa, vanoti nhaurirano dzinodiwa chete inhaurirano dzekuita sarudzo dzakajeka.
Munyika muno nhaurirano dzinofanira kuitwa dzekugadzira sarudzo dziri kuuya, kwete dzehurumende yekubatana. Asi tobutire nemasarudzo tigadzirire, prepare pre-election pact on my election.
Zvakare CCC inoti inoda nhaurirano dzinokokerwa namutongi Gava, asina divi raakarerekera. Vanongorora nyaya dzematongerwo enyika vachishanda neAfrica University, Dr. Wellington Gadzikwa, vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa nebato ravamonzora zvakanaka, asi vanoona sekuti nhaurirano dzinofanira kuitwa pakati pemapato maviri anokakavadzana zvakanyanya munyika, anoti CCC neZANU-PF.
Saka zvekutaurirana izvi vangangozvitaura zvavasi, vanokutaurirana chaivo ndiwo mapato anoratidza kuti ane utsigiri hwakasimba, nekuti mapato iwayo mairi ane utsigiri hwakasimba ndiwo anokonzera kuti vanhu vazhinji vasawirirane mukati menyika ino. Zvekuti vakuru ivo vakangoti ngatimberiye zvekuvaka nyika vari pachokwadi, munhu wese anoita kuti aise simba rake kuti nyika ifambe.
MDCT yakambopinda muPoland apo yaitungamirwa namuzvare Tokozani Kupe vasati vabviswa pachikatungamiriri navamonzora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamirira sangano revashandirwi reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vanoti kunyangwe hazvo mutemo mutsva wakadzikwa nehurumende unobvumidza vane mari dzavo kutenga zvimwe zvezvinhu zvinodiwa zvova nezuva kubva kunze kwenyika, mutemo uyu unouraya makambani emunyika. VaJokonya vanoti makambani ekunze anenge achigadzira zvinhu iyi anogona kunge asina matambudziko emari seari kutarisana nemakambani emunyika yeZimbabwe. VaJokonya vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti mune ramangwana hurumende inofanirwa kuona kuti zvinhu izvi zvarimwa munyika pane kumhanya kunotenga kunze.
Inenge iri short term measure, asi ine negative effect pakuti inenge yakuuraya manje makambani ari local, nokuti uri kuunza goods dzinobva kunyika dzinopa zvikwereti nyika dzisina inflation uchidziunza muZimbabwe, kuti varume muZimbabwe become uncompetitive. Chikuru chavakati hurumende iite ndechekugadzirisa nyika ino kuti investment ive lucrative, and inoti hurumende yedu ngaikurudzire malocals kuinvesta tani kufarira vanhu vanobva kunze, nokuti vanobva kunze havazobvakaita loyal to someone else country. Ipapo ndopatiri kutsveyamisana, ini hangu handiwirira napo, ngatikurudzire vamuno vaine mberi.
Saka zvinosiya papi mashoko ari kuti kune rimwe rutivi hurumende iri kuti zvinhu muzvitoro zvazara zviri kugadzirwa munyika 75% panguva imwe chete, vaakuti vane mari pinzai zvinhu munyika.
Ndinofunga hangu nyaya yekuti pane zvimwe zvauyawo draught, gore rino kwakaita draught, saka harvest yechibage haina kunyanyowanda igore rino mavonero edu. Saka zvikuru zvari vachipuraa kuti munguva yavanhu vaodhi havaunze upfu kana kuunza chibage muno, ndozvandofungidza kuti zvavari kuencourage. Asi as a long term plan hazvina kunaka. Muno munyika mune ivhu, mune mvura, ngatiproduce muno, ngatipe vanhu maprizes akanaka anorabout vatachiemploy, tidaidza vari kudiaspora vachidzoka.
Saka ndozvamunoti zvingagadzirisa long term?
Zvinogadzirisa hazvo long term, but even short term kutanga izvozvi, because agriculture is seasonal. Saka unogona kuti patinoenda kude the next summer tietarongedza kuti tiri kunorima zvakadini. Ndakafara hangu ndakaona vakaisa ka statement kokutiwo tikarima 350,000 hectares, tichiprodusa 10 tons per hectare tinogona kuwana chibage chakakwana 3.5 million tons.
Tiri kuonawo VaJokonya kuti hurumende iri kuti panguva yapera panga pane 75% yezvinhu muzvitoro zvinogadzirwa munyika, hakusi kukwirawo here kungatarisirwa ikoko?
Kukwira zvakakwira, hatibhorambi. Ive production locally yakura, handiti kunye papa ichokwadi yakakura hongu. Munhu anova otarisa zvinhu zvakawanda kutivo investment yanga yaiswa muindastry yakadiviwo, because imwe nguva kukura kwakaita production hakugoro kusupporta capsule yakadevelopa nayo. Saka zvinoda kutarisirwa zvakanaka kuti ndezve zvinomira sei izvozvo. But practically yes, zvinogoda kuitika. Savi yatakaita hedu sezi
Nyanji mwine zveupfumi uye vakambotungamira Confederation of Zimbabwean Industries vakalisto Jokonya vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutevedzeri womutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vari parwendo rwemazuva maviri kuIndonesia kumusangano wenyaya dzezvemvura. Vachiwenga vanonzi vasangana nemutevedzeri wemutungamiri wenyika yeIndonesia vaMaurud Amin negurukota rezveutano vaBudi Saikin uyevo vakuru vemakambani akasiyana-siyana. Vachiwenga vakazivisavo nezuro kuti vachatarisa-tarisa kuona kana Zimbabwe ingakwanisa kutenga zvombo zvehondo kubva kuIndonesia. Zimbabwe iri pasi pezvirango zvezvombo zvehondo pasi peEuropean Union neAmerica nekuda kwekutyorwa kwekodzero dzevanhu kunonzi kunoitwa muZimbabwe. Kutengwa kwezvombo kuri kuvhundutsa vazhinji nekuti Zimbabwe yakatarisana nesarudzo gore rinouya. Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi nematongero enyika vaJoey Mabenge kuti tinzwe maonero avo.
Mukaongorora kubva munguva yava Mugabe pavakaparura yavaiti Look East Policy yanga yakanangana nezvimwe zvavaiti zvakare pachirungu Busting sanctions zvavanoti zvirango zvavanenge vachitiwo zvakatemerwa hurumende yeZimbabwe nedzimwe nyika dzinosanganisira dzimuEurope nana America United States chaiko. Saka muitiro iwoyo wekuti kunopota kuchiendwa kunana Indonesia kuchiendwa nedzimwe nyika dzingadaro dziri ikoko kwatingati East ikoko asi izvo zvinonyanya kutishamisa. Asi Indonesia pachayo haya hatainyanyo kuiziva ichinyanyoendwa zvekundotsvaga kana atingati isusu mabusiness deals kana kuti ukama hunenge huchida kuvakwa.
Zvingatarisirwe neveruzhinji ndezvipi parwendo rwakaita seurwu?
Nau tatarisana nenhau yekuenda kwavachiwenga kuIndonesia, chekutanga chinotanga kufungwa neveruzhinji chatinototanga kufunga isuwo inenge iri nyaya yekuti sezvo nyika yagwadama kudai panyaya dzezveutano kunyanya sezvo nyika yagwadama kudai panyaya yatingati social services ingatove tarisiro yedu yekuti semutevedzeri wemutungamiri wenyika uyezve segurukota rinoona nezveutano health pada vanenge vaenda kuti vandotsvaga mishina inobatsira nyika kuti nyika inge ichibatsirwa kunyanyanya munyaya yezveutano iyi. Zvino tichirava nemakunda azviri kuita tinotanga kukatyamadzwa nekukahadzika tikanzwa kuti zvimwe zviri kukurukurwa nezvazvo zvinosanganisira kuda kutotenga zvombo nekuti zvombo zvehondo. Chekutanga chatikada kuti tizive ndechekuti semazivo amunoita ino kubva mugore ra2002 nyika yeZimbabwe yakatemerwa zvirango zviya zvinganzi arms embargo zvaisanganisira arms embargo neEuropean Union.
Pamuri kuti zvombo zvehondo apo zvinopera zvakanaka here?
Pada vapererwa nezvombo zvekuti vange vachishandisa hatizivi kuti kurwisani nekuti maZimbabweans mazhinji tiri vadi verunyararo. Pada vapererwa nezvombo vari kutenga hatingazivi, asi handifungi kuti pari zvino kutengwa kwezvombo chingava chinhu chinobatsira nyika zvakanyanya nekuti zviri kunyanya kudiwa nenyika. Zvinhu zvinosumudzira nyika panyaya dzeutano, panyaya dzedzidzo, panyaya dzebudiriro, panyaya dzeupfumi nezvimwe zvakadaro.
Idzo nzendo idzi nekuwanda kwadzo kunoendwa kwawanda tichiverenga kunzi kwaendwa kwakati kwaendwa kwakati zviripo here zviri kubatika zvinonongedzereka kuti izvi zvakabuda munzendo idzi?
Dai zviripo zvinobatika vaZininga, dai nyika isiri kunhonga svosve nemuromo, dai tese tiri kurarama makuwerere namafaro, dai tese tiri kuswerupururudza tichifara chose. Mukavhunza isu vagari vemo muZimbabwe imomo tinokutaurirai kuti zvino nyika yazogwadama. Nhamo yatamba rufere yaita kutandavara munyika. Saka tee tichizobvunza isu kuti nekufambwa kunoitwa kubva kumasure uko kusvika pari zvino izvizvi naiwari mbonzi pachirungu mamega deals nezvimwe zvinosainiranwa, seiko pundiso yacho isingaonekwe mukati mekurarama kwevanhu? mufunzo watinenge tichingovunza iwoyo tozopedzisira taane mufungo wekuti dzimwe dzenguva mifambo iyi inongoitwa zvayo ichishandiswa mari dzehomwe yenyika asi hapana kana chidiki diki chinobatsira nyika chinenge chiri kubuda panhau iyoyo tozopedzisira tatiwo nemufungo wekuti kana zvakamira zvakadaro sei zvisingaitwe kuti mifambo iyoyo dai yanga yaitwa pachirungu yatinoti reduce yaderedzwa chose pangofambwa basi kana tichiziva kuti pane chinotobatika chine pameso chichauyiwa nacho chinobatsira nyika nyanyanya vagari vemunyika ruzhinji rwenyika runova rwatambura ruzhinji rwenyika runova rwanzwa nekunonga svosve nemuromo
nyanzvi munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika vajoe mabenge vari parunhare kuHarare naEvans Zvininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday, ama mbiri dzemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa dzakasungwa masvondo matatu apfuura dzichipomerwa mhosva yekuda kuba vakapakata zvombo uye yekuchengeta zvombo zvisiri pamutemo nezuro dzakaramba mhosva dzavari kupomerwa vachiti vari kureverwa nhema. Chendai Mafidi naVengesai Mnangagwa vakarambirwa mukana wekubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Mafidi mukuru wechikwata chemauto kuAir Force of Zimbabwe uye Mnangagwa ari murimi kuMarondera. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mose washamarari weStudio 7 ndinoda kutaurawo panyaya yedhora reZimbabwe iro riri kuzi dhora reZimbabwe raramba richikwira dai zvaibvira kwaiunzwa dhora chairo chairo dhora raisenza kuma1980 kusvika kuma2001 dhora chairo chairo mare chaiyo chaiyo inogona kuchinjwawo kune dzimwe nyika. I think ndiko kuti mare Zimbabwe iite value. Isangowe mari inotenderera muZimbabwe usikagoni kuti ukabuda nayo kuimwe nyika unogona kunoichinja kumabhengi. Ndofunga zvinhu zvingabatsira, zvinhu zvingasimudzira nyika. Ndichida kutsigira futi uyo anga ari kutaura nyaya yekuti dai kwadzoserwa kusenzeswa US dollar. Dai US dollar yambodzoserwa kusenzeswa pachimboongororwa kuti panokwanisika here kuti padzoserwe mari chaiyo chaiyo yemunyika inokwanisikawo kuchinjwawo kune dzimwe nyika zvinoitawo mari yedzimwe nyika kuti ukaenda nayo kuimwe nyika unogone kunoichinjawo kumabhengi edzimwe nyika. Ndatenda hangu ndiri muzvare nhere ndiri kuPretoria South Africa.
Makadiko ini ndinofara ndinongori pamusoro pamunzura nyaya munzura. Regera zveprotekita hazvisi zvako tota pasi regera vene vazovaite iye zvinotarira uone muzvikuru mwana maerectionese hauna kana pawakambowanawo kana vanhu 10 kana 20 kuperera pa5 ne2 asi unongoramba wakamusa musoro chako kungoda kuvhiringidza vanhu kuvhiringidza kwaunoita uku kunozosvika muna taisi reva regera inda kuna vamwe noti baba ndakatadza uya mwana womufudzi akauya akati baba ndakatadza akatambirwa ndozvaunoitiwawo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vari padyo nezviuru 43,000 vanonzi vakafa mutsaona dzemumigwagwa yeAmerica gore rapera. Uwandu uhu hunonzi hwakakonzerwa nekusatyaira motikari zvakanaka panguva yedenda recovid-19 kusanganisa kumanyisa motikari nekusashandisa mabandi emotikari. Sangano re National Highway Traffic Safety Administration rinoti vanhu zana rine gumi nevasere kana kuti 118 vakafa muAmerica zuva rega rega gore rapera. Hurumende yeUkraine nezviro yakaudza mauto ayo mune imwe nzvimbo iri muguta reMariupol kuti vachiregera kurwisana nemauto eRussia munzvimbo iyi. Izvi zvinonzi zvakakonzerwa nekuona kuti mauto eRussia akange akatenderedza umwe muzinda wakanga uine vanhu nemauto mazhinji eUkraine, zvichiratidza kuti pakanga pasisina chimwe chekuita kunze kukwisa zvombo zvavo pasi. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakashanyira guta reBuffalo mudunhu reNew York nechinangwa chekunonyaradza mhuri dzevanhu gumi vechitema vakapurwa vakafa mune imwe supermarket nemusi weMugovera. Vanhu ava vakapurwa nemurume wechichena unotevera masangano erusarura uye anovenga vanhu vechitema nevamwe vasiri vechichena. Ngatinzwei zvakataurwa navaBiden kubva kunyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni.
Mashoko aturwa nemutungamiriri wenyika vaJoe Biden kuBuffalo kuNew York mashoko anoyamurika kana takatarisa pahunhu nekuti vanga vachitaura nyaya yekuti zvechitororo zviri kuitwa nevachena avo vari kukanganiswa pfungwa nemashoko ari kushambadzwa nevatapi venhau kana kuti nemamedia pamwe chete neindaneti uye nevarungu vari kunyanya kutya kuti huwandu hwavo hwakuderera muno munyika uye pasi rese vachinenera kuti vamwe vemarudzi vari kuwanda, zvinoreva kuti zvichatsiva huwandu hwevachena yatingati replacement of white people by nine whites. Ndo zvatiri kuona kuti vazhinji vari kuita nyaya dzekupfuura vanhu vechitema kana vemamwe marudzi ava. Ndo zvavanenge vachibvuma kana kuti vachibhiriva izvozvo, zvichiranya kushambadzwa nevachena vanonyanya kuwanikwa kudivi remaRepublicans muno muAmerica. Zvinova zvinhu zvinoshoresa zvikuru kwazvo nokuti zvinobva pamanyepo.
Dr. Guni, munoona here sokuti mashoko avaBiden kuBuffalo akananganavo nesarudzo dziri kuuya muna November gore rino iri?
Tingati zvedu zvizhinji zvataurwa navaBiden zvinoda kurerekera kuti zvinovabatsira kana taekuenda kusarudzo dzemidterm dzatatarisana nadzo idzi. Kana maona muchaonawo kuti maRepublicans vakataurawo kuti isusu vanhu vari kuita zveugandanga hadzisi nhengo dzemusangano wedu, zvinoreva kuti mapato ese ari makuru ari maviri vakusaidzirana nyoka mhenyu iri pachena iyi, nekuti vari kutya kuti zvinogona kuafekta ka zvinogona kuti varuze mavhoti pasarudzo yatatarisana navei. Asi sezvandambotaura, dambudziko chairo guru muno inyaya yerusarura ganda, inyaya yokutsitsirira kuti vanhu vasazive nhoroondo yeAmerica kuti yakambofamba sei kuti svike pari nhasi. As long as vachiramba kubudira pachena kuti vataure chokwadi uye kuti vana vavo vafundiswe chokwadi chakaitwa nemazitateguru avo nechiri kuitwa pari nhasi, tichaona dambudziko richiramba richienda mberi. Tatenda.
Nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni vari parunhare nestudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinokurudzira varayiridzi kuti vaende pamahofisi eSalary Services Bureau ari padyo navo kunorondedzerwa pamusoro pemihoro yavo yakauya isina kumira zvakanaka. Bato reMDCT inotungamirwa navaDouglas Munzora nezuro rakashandira zvigaro zvevamwe vakuru muStanding Committee yebato iri, richiti riri kusimbaradza bato iri. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.